Takambwa kuti pane 40,000 avakagadzira saka vakwatumidzira kumaofisisi kwakaapplyira vanhu kuti vanhu vakwanise kunotora
40,000 yamunoreva mapemits akabvumwa ari kupiwa vanhu
kutaura kwavo ndo zvazvinoreva
sokuziva kwenyu pangave nevanhu vangani vakaapplya vakanyorera kuti vawane mapemits akadai
namba chaiyo chaiyo haisati yanyatsobuda
saka chava kuitika kubva pari zvino chii
kubva pari zvino taakuchimirira kuti tichiona vanhu vese vanenge vapiwa panenge vanenge vapiwa tinozoda kunzwa kune avo vatina kuwana kuti tive neruzivo rwenhamba yacho asi kazhinji kacho zvinowanzoitika home affairs inowanzoti kana ichinge yapedza kupa vanhu mapemita inobva yazotaura kuti vanhu vatakapa vangani uye vanhu vakanyima vangani vanobva vataurawo zve nenhamba yevanhu vakaapplya kubvira pekutanga
mapemits aya akasiyana sei nemamwe anga achimbopiwa vanhu manguva yapfuurai
mapemits aya anopiwa mazimbabweni akatisiyanei nemamwe mapemits anopiwa vamwe vese nenyaya yekuti zvinodikanwa pakuapplya mapemits aya anopiwa mazimbabweni zvanga zviri zvishoma vaingoda tsamba yekubasa kana uchienda kubasa nepasipoti yako inenge ichine mazuva koita kana uchienda kuchikoro pamberi kuchikoro nepasipoti inenge iri mazuva kanawo uchinge uine kabhizinesi vanga vakuda havo tsamba yekuti une bhizinesi rawakanyoredza nepasipoti ine mazuva asi ukatarisa mapemits arimo mutemo weimmigration act anoda zvinhu zvakawanda asi mapemits aya aripo ari kuyaye zvino kumazimbabweans avane akabvira 2010 haana kunyanyosiyana zvikuru nekubvira pachitanga changosiyana kuwanda kwezvimari muna 2010 aiva mahara 2014 anga 870 iye zvino anga akuita 1120 saka anga ati dhurei zvinhu mbijana
mapemits aya munoti anosvika 40,000 ndeyamazimbabweans badzi here
hongu 40,000 ndeyamazimbabweans badzi nekuti ndo mapemits anopiwa nehome affairs akatoti one day saka emazimbabweans aya anonzi mazimbabwe exemption permit ndo imwewo yemamwe mapemits avano saka aya anopiwawo mazimbabweans mapemits anongotarisana nemazimbabweans panhamba iyoyi yatakanzwa kuti mapemits aabuda i40,000 hatisati taziva nhamba yevakaapplya vese